Zuwari Moraga Kosha, 25 May 1963, OAU, Organization for African Union. Vaka uya hamwechete, zharwa zwe muno mu Africa, vatinotive sema forefathers edu. Vaka tingati gare ipasi tigagire, edunu redu, tiite kuti zvinhu zviendere mberi. Tizvisunungure pane unapwa watinawo, nekugara upenyu hwakanaka, mbere kusunungura zvizvarwa zvemu Africa. Zvino OAU, ndo yave African Union pazuva ranhasi. Ende pasi pese chese, kuita mabiko zuva ranhasi in 2023 ndikuti zvizvarwa zvemu Africa ngativei tinotarisira zvese zviri kubudiswa pachena neAfrican Union kuti tikuenda mberi nezvakataurwa nevakuru vedu 1963 tichirangarira zuva iri tichiti izuva rakakosha ndichi wacho maAfricans ende tokuda kuti zvinhu zvienderere mberi zvedevelopment nekuti vana vedu vasava pasi peunhapwa
dzimwe nyika dzemuAfrica pari zvinhu dzakatarisana nehondo tichitarisa zviri kuitika munyika yeSudan vamwe vangada kuziva kuti gungano renyu reAfrica Union riri kuitei mukubatsira kuyananisa vari kurwisana muSudan
zviri muSudan zvinhu zviri kurwadza pari zvino pane karunyararo kari kugadziriswa pakati pewo African Union neUN kuti vanhu vakwanise kudzokera vakasiya nyika neavo kuti zvinhu zvive zvinofambirira mberi vaite develop yavo zvinhu zviri kutirwadza chaizvo nekuti as you know takatangisa kutiiti zvoda kunzwa kuti dzichirira mudonho reAfrica saka zviri kuitika muSudan zvinhu zviri kurwadza asi yave nyaya yekuti vakuru vagarira pasi kuti vanhu vanzwisisane vaviri ava vemilitary vakwanise kunzwisisana vagarisane pasi vaone kuti zvingagadziriswa sei kuti mugove muSudan necivilian rule ndo zvinhu zviri kugadziriswa ndinotenda zvaitwa neAfrican Union neUN kuti vari kugadzirisa kuti muve nerunyararo munyika yeSudan sezvo munoziva ndakagara makore gumi muSudan ende zvakandirwadza kuti ndinzwe kuti dzimwe nzvimbo dzakapwanywa pwanywa dzandaiziva ende ndiri kushandawo navo ndiri kutaura navo kuti aiwanzwisisanai itai kuti zvinhu zvigove zvinofamba zvakanaka.